manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kurume 28, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanotambira danho rakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekumbovhara nyika senzira yekumisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Nasi tiri kunzwa kana vanhu vachikwanisa kuteedzera zviri kukurudzirwa zvekuti vagare vasiri pedyo nemumwe kwemita imwe chete kana kuti social distancing panguva iyo vanhu vakawanda vachigara vakamanikidzana mudzimba. Mapurisa nemasoja anoswera achivharisa nzvimbo dzinotengeserwa zvinodhaka muchinoi pamberi pelockdown iri kutanga nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika ichange yakavharwa kwemazuva 21 chete kubva nemuvhuro senzira yekuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Danho rakatorwa nehurumende iri riri kutambirwa nevakawanda asi rasiya vamwe vachichema-chema. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nezuro manheru kuti hapana achabvumidzwa kubuda mumba make kuenda kubasa kusara kwevashandi vemuzvipatara vanenge vachishanda kurwisa chirwere checoronavirus pamwe nevakuru vakuru vemamwe mapazi ehurumende.
Starting Monday, 30th March 2020, and subject to further review, Zimbabwe will be under a total lockdown for a period of 21 days. This means all our citizens are required to stay at home, except, of course, in respect of essential movements related to seeking health services, to the purchase and procurement of food and medicines, and for other essential supplies and critical services.
Danho rehurumende iri rarumbidzwa nemutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa.
Mashoko atingatanga nenguva tichikurudzira kuti anga achiitwa nekuti sumuono wedu ndokuti zviri nyore uye zvakachipa kuti tidzivirire pane kuzorapa. Muchirungu anoti prevention is cheaper than cure. Saka kureva kuti zvaitika izvi uye zvanzi Zimbabwe imbomira mashoko atinowirirana senyika raasiri ematongerwo enyika zvava zvekurarama zvava zveupenyu tichitarisira kuti nyika yedu inoda ani naani kuti anga ari mupenyu achirarama.
Zvichakadai mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vakurudzirawo vezvitoro zvakapiwa mvumo yekuvhura mabhizimusi avo kuti vasakwidze mitengo yezvinhu panguva iyi vachiti sangano ravo richatora matanho akaomarara kune vachawanikwa vachikwidza mitengo zvisina mwero.
Vezvitoro tinovakurudzira kuti ngavasakwidzewo mitengo. Takaona kune dzimwe nyika kuti panomhanya vanhu vachinotenga vanobva vakwidza mitengo. Saka isisu tapa danho nekuti mitengo haisi kuzokwira, mitengo yeiyo yatingati mabasic commodities, zvinhu zvinodiwa mumba zuva rega rega panguva yega yega, tati isusu zvinhu izvozvo zvisakwire mutengo.
Kunyange hazvo vaMnangagwa vakakurudzira kuti vashandirwi vabhadhare vashandi vavo panguva iyo nyika ichange yakavharwa. Vamwe vashandi vakaita saamai Mesia Muchichwa vanoshanda pane imwe kambani iri muEastleigh muno muHarare vati vatoziviswa nevakuru kubasa kwavo kuti vachabatirwa mari nekambani yavo pamazuva vachange vasiri pabasa zvichitevera danho rakatorwa nehurumende iri.
Ma Indians, tuedu ma Indians, uzo wa mita, unu kutuwa ila madiza, wakubadara. Nongga dok badara doktora badai sa aku dok badara bosan aku badara nggak garuk mbake. Badai itu mesti endes. Adi sata roti. Sunwa days lockdown adi sis.
Izvi zvashorwa nemutungamiri wesangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vati vachatora matanho akasimba kuvashandirwi vanenge varegedza kubhadhara vashandi panguva yekuvharwa kwenyika iyi.
Saka chaitika icho hachina kuitika nokuda kwevashandi, zvaitika nokudawo kwaMwari. Saka vamabhizimisi vanofanira kunzwisisa yavanoti corporate social responsibility iya ndopa inofanira kuti ioneke tisati tatombodzika-dzika kusvika kumutemo. Saka tinotarisira kuti mabhizimisi ose achabhadhara vashandi mari dzavo dzemuhoro nekutobatsira vashandi nedzimwe mari dzekuti vatenge chikafu nekutenga zvinounza utsanana sipo dzokugezesa vari mudzimba dzavo nemhuri dzavo. Izvi hazvide kurudziro. Kambani inenge isingaite izvi tichainyadzisa zvakanyanyisa nokuti haifaniri kunga ichiwana bhizimusi kuvashandi vevamwe vari kubatwa zvakanaka.
Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiri wesangano rinomirira vashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe vaIsrael Murefu kutinzwewo divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo uye vasina kupindura mibvunzo yatavatumira. Zvichakadai, mutungamiri wesangano revanorarama nekutengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vasamewo wadzai vati vari kutambira danho ratorwa nehurumende mukurwisa chirwere cheCOVID-19 asi vakurudzira hurumende kuti ibvumidze vanotengesa mumigwagwa kuita basa ravo vari munzvimbo dzavanogara sezvo vachiti vanhu vazhinji vari kurarama nekutengesa pamwe nekuita mabasa emaoko.
Isu seboka tinogonawo kubatsira nezvokupfeka zvakachena kusanganisira even zvekukavha miyamuromo nemhuno zvatiri kuona zviri kungoshandiswa nevanhu vese nemagloves kuti mamembers edu ange achishanda achichengetedza futi upenyu hwemacustomers avo.
Zvichakadai, vachamisa vakurudzira hurumende kuti itaure nedzimwe nyika vedzisvondo pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira kuti vabatsire veruzhinji nechikafu kuitira kuti veruzhinji vasaziye nenzara panguva iyo nyika ichange yakavharwa.
Tinokurudzira kuti hurumende pachayo kubudikidza nemari inenge iri muhombodo yenyika kana kuti shamwari dzakatikomberedza vane mari dzakawanda vari kune dzimwe nyika vanoda kubatsira makambani machechi nemapoka akazvimiririra kubva civic society, international partners, global partners vaungane vabatanidze nekuverengedza pfungwa kuti vabatsirewo avo vanenge vachishupika vasina chikafu, vasina hupfu, vasina mupunga, vasina zvokudya, vasina zvekunwa. Ndoza tinoona sekuti zvingagadziriswa. Saka takurudzira kuti ngapavane vanenge vane kutambudzika kwokudya nenhamo nokuti muZimbabwe taita nhamoka mbiri yokuti uku kudumbu tiri kuparara nenhamo nenyaya yeushayi nenyaya yekushaya chikafu nedraught.
VaMunangagwa vakakurudzirawo makanzuro ose munyika kuti aone kuti abvisa marara mumisha inogara veruzhinji panguva iyo nyika ichange yakavharwa senzira yekuti nyika yose inge yakachena. VaMunangagwa vakatiwo hurumende ichaonawo kuti vashandi vemuzvipatara vachange vari pabasa vawana mbatya dzekuzvidzivirira kuti vasabatire zvirwere uye vakatiwo hurumende ichaona kuti veruzhinji vachange vaine mvura panguva iyi. Veruzhinji vaswera vari mumitsetse vachitenga zvokudya segadziriro yekuvharwa kuchange kwakaitwa nyika kubva nemuvhuro. Chirwere cheCOVID-19 icho chakatangira kuguta reWuhan kuChina chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvina pasi rose uye hurumende inoti muZimbabwe chirwere ichi chabata vanhu vanomwe kusanganisira vazororo Makamba avo vakaurayiwa nechirwere ichi nemuvhuro. Nyika dzakawanda pasi rose dzakatora matanho ekuti veruzhinji vagare mudzimba senzira yekuedza kurwisana nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zviri kukurudzirwa pakudzivirira chirwere checoronavirus zvekuti vanhu vagare vasiri pedyo nemumwe kwemita imwe chete kana kuti social distancing zvinogona kunetsa kuteedzera mumisha inogara veruzhinji umo vanhu vanogara vakamanikidzana sembeva. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Chimwewo chiri kukurudzirwa kuti vanhu vagare vachigeza maoko avo nemvura yakachena senzira yekuti vasabatire chirwere checoronavirus. Panguva iyo pombi dzemvura mumadhorobha nemaguta akawanda dzisina mvura yacho. Mumwe mugari wemumusha wemufako semarare vaJeans Piri vanoti havaoni izvi zvichiitika nekuti vanogara vakawanda uye mvura yakachena iri kunetsa kuwana.
Pamba neitiri about 12 iforundi zvekuti 1 meter is a zvinhure zvichiita plus nyaya running water iyi ezinezvi mvura yacho yaenda pachibhorani hamenotoita sei because vakurambidza vanhu kuungana vachiti 1 meter tetaona kutora mvura pachibhorani saka hapane nyaya.
Mumwe anogara pamba imwe chete navapiri vawarin Jonas vanotiwo zviri kutaurwa izvi zvinogona kuitwa chete kune vanhu vane dzimba dzakakura uye vaine mhuri shoma. Vatiwo nyaya yekuti vanhu vagare kumba kana lockdown inoita sekuti hurumende inovakoshesa asi vakati upenyu hwakavaomera nekuti hurumende iri kutadza kuvariritira.
Vangaite nguva vari kutityira but hapana kutityira kwavari kuita because vanhu vese vakatofa kudhara because kugara kwatiri kuita mvura hapana zvonzi tozoita magariro akanaka kana magara mudzimba hapana zvazvinobatsira.
Asi mumwe mugari wemublock 8 Mumbare uyo asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti coronavirus yacho ichanetsa kudzivirira nekuda kwemagariro ekumanikidza avanoita mahosteri pamwe nekushayikwa kwemvura yakachena. Munyori mukuru musangano ravana chiremba vanoona nezvekodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vaudza Studio 7 kuti chakakosha kuti vanhu vagare kudzimba dzavo zvisinei kuti vanogara vakawanda here kana kuti kwete. Dr. Matara vanoti kana vanhu vakagara padzimba dzavo hapana anounza chirwere ichi uye zvakakosha kuti vanhu vaitewo utsanana nekugeza nemvura nesipo.
Tinonzwisisa kune vamwe vanogara mudzimba vari family members vakawanda vachigara paimba imwe chete asi tinoti kunyange zvakadaro garai mudzimba dzenyu idzodzo nekuti as long as pasina munhu ane utachiwana kunyange makawanda zvakadini pamba mukasabuda muchinotora utachiwana panze haukubatei muri mudzimba dzenyu. Saka zvakakukosherai zvakakoshera mhuri yenyu kuti mugare mudzimba musafambe fambe nekuti mukufamba panze muchinosangana neuwandu hwevanhu vanenge vabvawo kunzvimbo dzavabva vamwe vabva kunze kwenyika nopa kutora utachiwana muchidzokera nawo kumba.
Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa zvakare vari munyori anoona nezveutano mubato guru rinopikisa remdc Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende ipe vanhu pekugara zvakanaka senzira yekudzivirira zvirwere zvakaita secoronavirus. Vati kunyange hazvo nyaya dzakaita sekuti vanhu vasaungane uye kuti vagare vakaparadzana kana kuti social distancing dzakakosha chinhu chikuru chinodiwa pakudzivirira coronavirus kuwanisa vanhu mvura yakachena kuti vageze maoko avo kuitira kuti agare akachena nguva dzose.
Chandinoona chinobatika chinogona kuitwa nokukurumidza kudzivirira coronavirus kuti imhanye zvikuru mahigh density area medu kusupplya mvura yakawanda. Hurumende ngaipe mari yakawanda kumakanzuru vasupply mvura yakawanda nemabhauza nyange zvibhorani chibhorani chinogona kudrilliwa in one day chikatoshanda. Tinokurudzira hurumende kuti ite itarise zvinhu zvese izvozvo kuti zvinoshandika nazvo ndezvipi. Ndinoona kunge masanitizer ari shure kwemvura ndo iri panumber 1 mvura nesipo vanhu ngavageze nemvura nesipo.
Kunyange hurumende ichiti vanhu havafaniri kuungana vanhu vari kutoungana kuzvibhorani mumaguta sezvo vasina mvura dzemupombi. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende sezvo gurukota rezveutano Dr. Obadaya Moyo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Asi vamoyo vakaudza vatori venhausvondo rino kuti zvakakosha kuti vanhu vagare vachiita zveutsanana nguva dzose kuitira kuti vasawirwe nedambudziko rechirwere checoronavirus. Kunyange hazvo pari kukurudzirwa utsanana coronavirus yakatobatawo vamwe vatungamiri venyika dzakabudirira vakaita sava Boris Johnson vekuBritain, Prince Charles vekuBritain, mudzimai wemutungamiri weCanada amai Sophie Trudeau, dzimwe nhengo dzeparamende muAmerica pamwe nevashandi vemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence nevamwe. Kusvika pari zvino coronavirus iyo yabata vanhu vanodarika mazana matatu ezviuru pasi rose yakabata vanhu vanomwe muZimbabwe uye mumwe wacho Zororo Makamba akashaya mukutanga kwesvondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujja.
Vagari vakawanda muchinoi vanoti vatambira zvirikuitwa nemapurisa nemasoja aya arikuvhara nzvimbo dzose dzinotengeserwa zvinodhaka muguta iri. Asi vamwe vagari vaswera vachimhanya mhanya vachitenga zvekudya vachityira kuti zvingangoshayikwa muzvitoro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kubva nezuro mapurisa nemasoja ari kutenderera muchinoya akawanda achivhara nzvimbo dzose dzinotengeserwa zvinodhaka. Kuwanda kwemauto nemapurisa mumigwagwa kuri kuitawo kuti veruzhinji vapindwe nekutya sezvo nguva zhinji mauto achizivikanwa zvikuru nekutyora kodzero dzevanhu. Mumwe mugari wemumusha weruvimbo muchinoi makare vatatenda chitate vanoti danho rakatorwa nemapurisa kubva nezuro rakanaka chose sezvo vanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus vari kuwanda munyika.
Mapurisa zvakatanga kuita nezuro muno muchinoi chinhu chatinoona chiri chinhu chakanaka chinezodzi chikwanise kuita kubata chirwere ichi. However, vakanonoka chitarisira kubvira panga pakataurwa kare kunzi ngatitange kuita mameshures evana ndavasaende mumabia hose vanhu ndavasaende mumachechi nezvimwe zvakadaro saka tinononge vakatiregerera zvakaisoti pamwe chirwere zviwande.
Asi muzvare Raiza Basa vanoti kufamba kwemasoja mumigwagwa kunopinza kutya kukuru muvanhu zvichitevera kukuvadzwa nekuurayiwa kwakaitwa vanhu vakawanda gore rapera. Muzvari Basa vanoti kuonekwa kwaitwa masoja ane zvombo mumigwagwa kunogona kuvekwa pakuti vanhu vamhanye muzvitoro vachitenga zvinhu sezvo zvinhu zvisina kujeka kuti zvichange zvakamira sei kutanga nemuvhuro apo mutemo wekurambidza vanhu kubuda mudzimba dzavo wakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa uchatanga kushanda.
Ende kuona vanhu vakutenga shopu yese because they don't know izvo zvofambai malokishani vanhu vachatiudzi
vakafanobata chigaro chemutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaIan Kohera vati mapurisa achange achivharisa mabhawa nenzvimbo dzose dzinoungana vanhu kunyanya nguva dzemanheru. Mutauriri weZimbabwe National Army vaOfiasi Makotore havana kukwanisa kupindura mibvunzo yedu vakatitiise mibvunzo iyi mutsamba mbozha kuitira kuti vazoipindura kana vachinge vadzokera kubasa. Asi kuvharwa kwezvitoro nenzvimbo dzekutengesera munyika kwatambirwa zvakasiyana siyana vamwe vachiti danho rakatorwa nehurumende rakanangana nekuchengetedza utano hwemunhu wese. Vachitati vanoti kurwadziwa nenzara kuri nani pane kufa sezvo chirwere checoronavirus chiri kuuraya vanhu.
Shutdown yakanaka wezinezvo kuti tikwanise kudzivirira zvirwere chirongwa chati kusapota chaizvo dai vanhu vakwanisa kuteerera zvataura purezidenti zvinezvo kuti chirwere chichakwanisa kuspreada bo chirwere chiri kuuraya. Pakukanganiswa kwokurarama kwedu heti vanhu vanorarama kubva muruoko zvichienda mukanwa saka zvinhu zvichirwadza asi kurwadza kwacho kuri nani pano kuti tife nechirwere ichi.
VaIsrael Nyandoro vanoti kunyange hazvo danho rakatorwa nehurumende rakanaka chimwe chinhu chakakosha ndechekuti hurumende iite basa rayo nemazvo kuitira kuti muzvipatara zvose pamwe nemuzvitoro zvemishonga munge muine zvose zvinodiwa kana munhu achinge abatwa necoronavirus.
Kutonzwakuti panodiwa maventilators panodiwa protective yatinonzwa kuti yakasvika ndo zvinhu zvatinoda izvozvo marequirements anodiwa muzvipatara zvichachengeta vanhu vane urwere hwecovid-19 anenge amo saka tiri kunzwa kuti zvinhu izvozvo zviri kuuya saka zvinofanira kunge zvain place.
Mumwe anga achitenga zvekudya zvakawanda muchitoro chetmu muchinhoi vatraison munyaradzi vanoti nyika yawirwa nematambudziko maviri ekuvharwa kwezvinhu nenzara sezvo pasina mari uye mitengo yezvekudya ichikwira zvakanyanya nguva dzose. Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende nezuro vanhu vakawanda havasi kuziva kuti upenyu hwavo huchange hwakamira papi kutanga nemuvhuro apo hurumende iri kutarisirwa kumwaya mauto nemapurisa mumigwagwa nemudzinzvimbo dzinogara vanhu achiona kuti urongwa hwehurumende hwekuti vanhu vagare mudzimba huri kutevedzerwa nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Yashika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Svondo rapfuura tanga takati tichakupai hurukuro yatakaita naamai Rita Nyampinga, asi pari zvino hatichakwanisai kukupai hurukuro iyi. Saka tichange tiri kutaura naamai Mildred Munjanganja vesangano reZim Thrive, avo vari kuedza kuunganidza homwe yekubatsira vari kusangana nedambudziko rechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu amai Mujanganja. Mungatitsananguro here nezvesangano renyu uye nemabasa amuri kubata pari zvino?
Zim Thrive takaitanga gore rapera tichida kubatanidza nyika tichiti ngatiendei kumba muna April tipembere independence yedu, tione hama neshamwari dzedu, tifare zvikabva zvakuona nekuti tava pakati pecoronavirus. Saka tabva tati okay, tichiri kuda kubatsira nyika yedu, toita sei manje? Vanhu vese ava vanga vari vachititevera vachiuploada vachiti ngatiitei izvinhu zvakanaka kubatsira Zimbabwe, vasara vasina zvekuita, vari kutya, havasiziva zvekuita. Tikati ngati titorai pfungwa dzedu dzese neall our efforts toita towards kubatsira situation yatinayo iye zvino. Zvatiri kuda kuita ndezvekuti tiwane mari yekuti tiise mapersonal protection equipment and supplies muchipatara kuti tibatsire madokta edu nemanesi edu vari kufanira kuchengeta nekubatsira vanhu vanenge vabatwa nechirwere checoronavirus.
Sangano renyu iri rakakura sei uyezve munobva kupi nekupi?
Churu kwose gurupu redu rine vanhu vanobva kuUK, kuUS, Canada, Egypt, kuZimbabwe, kuSouth Africa, Australia. Hapana nzvimbo the whole world pasina munhu weZim Thrive neCOVID-19 Zimbabwe. Iye zvino Facebook gurupu yedu inonzi COVID-19 Zimbabwe ine vanhu 62,000 vari kutera gurupu irori tichivabatsira tichivaudza updated information. Tine madokta ipapo vari kupa vanhu information inovabatsira.
Muri kushanda nevanhu vari muhurumende here? Tichitarisa kuti matimu kuda kuti munoisa michina kuzvipatsara uyezve vari kutambira sei zvirongwa zvamuri kutaura izvi?
Isusu Zim Thrive tine MOU nehurumende yekuti ngatibatsanidzei, ngatishandai tose kuti tibatsire Zimbabwe. Iye zvino patachinja direction yedu yekuti ngatichibatsirai Zimbabwe paCOVID-19, tanyora tsamba kuhurumende kuti aidia April yazokona yekuti ngatiitei independence. Saka zvatakuitai zvino ndezvekuti tiri kutora madonation kuti tigobatsira zvipatara. Saka ndo direction yatiri kuita, tiudzeivo kuti tofamba sei, tobatsira sei. Saka izvino takamirira tsamba inobva kuhurumende vachitiudza direction yacho yokuinda ndatrigard.
Muri kutsvaga mari yakawanda sei uyezve pari zvino matotanga here kutsvaga mari iyi?
Saka mari yatiri kutsvaga i 25,000 iye zvino. Tatanga GoFundMe yamunokwanisa kuwana pa www.zimthrive.com. GoFundMe iri public, yakatangwa nemacitizens eZimbabwe, group redu iri kuranwa nemacitizens eZimbabwe tichiti chero tikaisa $1 tose tinokwanisa chero kutenga mamask, magloves, masanitizer. Mari yacho ikakura pamwe tinokwanisa kutenga maventilator. Tinotiwana dokta vari kuZimbabwe uko vari kutarisa zvipatara zvose munyika mose kuti okay, zvipatara zvacho zvinenge zvichichengeta vanhu zvingani. Saka Dr. Grant Murawamema ndivari kuita head that project yekutudza kuti zvipatara zvakamira sei, ndiani head doctor weeach hospital vanenge vachichengeta vanhu and masupplies avo akamira sei. Saka tiita tirikufanira kuvatengera isusu, ndo homework yatiri kuita iye zvino.
Mungati pari zvino mane mari yakawanda sei paGoFundMe apa?
GoFundMe pandapedzisira kutarisa, within 6 hours takwanisa kuita $1,100 paGoFundMe papa. Tiri kuona kuti vanhu vari kuda kubatsira kuti tibatsire nyika yedu panguva yakaoma.
Pane vamwewo vanombotya vachiti mari idzi dzikawanikwa dzichipinda muhomwe yehurumende dzinogona kuzonyura, munotii nemazwi aya?
Isu hatisi kufamba mari yacho kuhurumende. Tiri kuenda kuzvipatara tichiti muri kudei. Saka tiri kuita leverage team yedu kuti ngatiti toziva kuti mahosipitari avari kutsvakei. Totenga zvinhu zvacho isusu. Toshandisa vanhu vemutimu yedu vanoita macarrier nemafreight voendisa zvinhu zvacho kumusha uku. Initiativa iya iri apolitical, haisi yehurumende. Ndeyevana veZimbabwe. Saka tiri kuti isu sevana veZimbabwe ngatibatsire nyika yedu, tichibatsira nyika yedu direct. Saka mari yacho haisi kuzoenda kuhurumende.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Mildred Mujanganja vesangano reZim Thrive. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Msanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekurudziro yemukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations, kana kuti United Nations High Commissioner for Human Rights, amai Michelle Bachelet, avo vakakurudzira kuti nyika dzakatemerwa zvirango zvinge zvichibviswa kuitira kuti dzikwanise kurwisana nedenda recoronavirus. Hurumende yeZimbabwe yakatsigira kurudziro yaamai Bachelet yekuti zvirango zvibviswe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga. Tinogamuchirai nemufaro vaMavhinga muchirongwa chedu. Mungatiudzawo maonero enyu kana pfungwa yenyu pamusoro pekurudziro yeUnited Nations yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe.
Hongu ichokwadi kuti sangano repasi rose reUnited Nations riri kukurudzira kuti kune nyika dzakatemerwa zvirango. Zvirango izvo zvimbobiswa kuti zvisakanganisa kupamiswa kwemishonga nezvimwe. Asi zvakakosha kuti tizive kuti Zimbabwe haina zvirango zvayakatemerwa pari zvino senyika. Zvirango zviriko zviri kuvanhu. Hakuna zvirango zvingakanganisa kana kutadzisa Zimbabwe kuti iwane mishonga nezvimwe zvakakosha zvekubatsira panguva ino yecoronavirus. Tinoziva kuti sangano reUnited Nations pari zvino riri kutotsvaga mari richipema pasi rose kuti ribatsire nyika yeZimbabwe. Masangano akaita seWorld Food Programme kuZimbabwe ari kuyamura vanhu nechikafu, hapana chikonezo chiripo. Uyezvewo vanokwanisa kubatsira pasi rose vari kubatsira nyika yeZimbabwe. Mazuva mashoma apfuura, muzvinamari wekuChina vaJack Ma vakatumirawo zvikwanisiro kuZimbabwe zvikagamuchirwa zvikatambirwa nebazi reutano muZimbabwe. Kureva kuti zvese izvi zviri kuendeka, zvakakosha kuti vatungamiri venyika yeZimbabwe vaite nepavanogona pese kuti vanhu vese vabatsirike, nekuti dambudziko guru riri kuZimbabwe nderehuori riri kutadzisa zvinenge zvatumirwa kuti zvibatsire vanhu kuti zvisvike kuvanhu vari pasi, zvoperera kune vari kumusoro vanenge vaine zvikwanisiro nechekare. Zvakakosha kuti munhu wese awane kuchengetedzeka mukati menyika yeZimbabwe, kunyenye nyaya panguva yakaoma kudai yecoronavirus.
Tinotenda zvikuru vaMavhinga kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Manga makateerera kugweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda bako VOA Ndebele. Amachono zisoko siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 28 kumbimbitho 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 asebetholakale belegcikwane le coronavirus elizweni.
Abantu baminyene ngokunzima izikolo zonke lapho kusawule abantu baminyene nabantu bafuna igrosara bavunyele ukungena phakathi osebelayine phandle so kumwa khona amaikhawaabeka.
Ilizwe limatasatasa, uZulu edinga okungamphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo lapho okuyaba kungahanjwa mahlayana ezitaladeni.
Ya, indaba yamasoti abayithangelile abantu bayizaba.
Intengo ezitolo iyaqansa ngesikhathi abantu bethenga okuzabaphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo ngesikhathi kungaphunywa ezindlini.
Okumqoka kahle kahle ukuthi isikhathi sesingathi sesithiwa sithe njalo sesishaywa nakulo mkhuhlane osusuke wamemetheka.
Amagqwetha amela olwela ilungelo loluntu umnumzana Josephat Mzacangulube labanye abanye athi asevinjwe yikuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus ukuthi aphikise isigwebo sabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 abalegcikwane le-coronavirus elizweni. Embikweni owethulwe yilolu gatsha, owabulawa ligcikwane leli umnumzana Zororo Makamba laye uyabalwa kwabayisikhombisa laba. Kulabesilisa abane, labesifazane abathathu. Ngaphandle koyedwa ohlala edolobheni le-Victoria Falls, abayisikhombisa bonke bahlala eHarare. Oyedwa owayevela kwele Dubai wathelela ababili, kuthi ababevela kwele Melika ababili ababalisa umnumzana Makamba layo othiwa wathelela oyedwa igcikwane leli. Bekuyisiphithiphithi lamuhla endaweni zelizwe ezijiyeneyo abantu bethenga ukudla ukuzabaphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye okwathiwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa abantu abamelanga baphume ezindlini njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxe labantu endaweni zelizwe ezijiyeneyo ukuze sizwe umumo. Siqale ngakobulawayo lapho esixoxe khona lomnumzana Ambrose Sivindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
Ukuthi abantu baminyene ngokunzima izikolo zonke lapho kusawule mpuphani baminyene nabantu bafuna igrosara bavunyele ukungena phakathi osebelayine phandle so kumwa khona amaikhawaabeka kuphina kusenza ukuthi abantu sibele impilo zabo futhi besengo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sivindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Siphinde salubhekisa edolobheni leHarare lapho esixoxe khona lo Councillor Thamsanqa Hadebe.
Abantu abhizi bezama ukuthi bazithengele izinto zokuthi zibe ezindlini zabo zokudla, ukuthi bathenge isikafu sabo zokudla ngalelo langa kusiya phambili ngoba kabakwazi ukuthi kuzakuba kumi njani, baza kuvunyelwa yini ukuthi baphume bengena emavinkilini noma ezitolo bezithengele izinto. So kakumanga kuhle, uzabona le ntengo zezinto kade ngisembare kade so intengo zikhwele kakubi namhlanje kuphela ekuseni ngendaba ukuthi abantu bakangelele ukuthi otherwise ililanga elikhona lodwa eliselisele kungakabi khona le lockdown yokuthenga iskafu lebunye kungafunakala labantu.
Kodwa abakudinga abantu bayakuthola yini?
Okunye kuyazuzakala, okunye kakuzuzakali. Engikubone kuthengwa kakhulu izinto ezifana lamakabichi, abathi ngamakanyanisi noma amachang, angithi akwazi khonoko. Izinto zingaba umbhida ekutshebeseni isitshwala zabo, ngoba kukhanya impuphu sibelayo, abanye sebadinga umumbu ukuthi bagayise vele, abanye bayagayisa ngalesi sikhathi ukulungiselela ilanga lemali.
Njengoba kuthiwa kuzasetshenziswa amasotsha, abesabi abantu ukuthi kungaba locubo?
Ya, indaba yamasotsha bayikhangelele, abantu bayisaba ngoba bayawazi umumo weZimbabwe uma sekusetshenziswa amasotsha, ukuthi vele amasotsha nawo ababamba njani ngaleso sikhathi esetshenziswa. Yikho laba bantu bezidingela bephume bebaningi ezindlini zabo besiya la kulezo ndawo ezokudinga isikafu sabo, ukuthi bahlale vele bezilungiselele. Kodwa labo bayakhangelela ukuthi lapho lalaphaya kulabanye abazasina bezinikele ukuthi asike siphume siyedinga lokhu, kumbe sidinga utshwala, kumbe sidinge lalokhu, sibone ukuthi kuyahambeka yini phandle. Kodwa abaningi bangikhona vele sebelungiselele.
Lo-ke nguKhansela Thamsanqa Hadebe owedolobho leHarare ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare. Siphinde salubhekisa edolobheni leHwange lapho esithole khona umnumzana Lawrence Penpusha Moyo.
Namhlanje kunzima, namhla bekulethe impuphu, bekubuya impuphu lapha, abantu benza isiphithiphithi kube lezi goroni, abantu bezama ukuthi bedinge impuphu, besenzela phela ukuthi begcine impuphu ezindini ezafika kumalanga ayi-21 beku-lockdown. Okutho ukuthi ngikhuluma nje abanye bayiswelile impuphu, okuyinto ebuhlungu kakhulu. Asikwazi ukuthi i-lockdown le-21 days abantu bazaphila njani njengoba bengelisanga ukuthi impuphu. Njalo eyinye impuphu kwenye izitolo, ezitolo iyadura kwezinye izindawo, ye iyathengeka, kodwa kwezinto isikole impuphu yakhona iyadura. Okuthi singathi nje, one, impuphu yakhona iyaswelakala, two, ingatholakala uthule ukuthi iprize yakhona yona ngokwayo iprize yenza ukuthi abantu bengafani sokuthi sebelayo. Ngingatho sikhangele sekule zinsuku ezitshana kuphela ukuthi singene ku-lockdown, asikwazi ukuthi abantu bazaphila njani lapha ku-lockdown.
Indawo ze-eHwange izambuzi lalapho kugezelwa khona, kwesinye isikhathi abantu bageza ndawonye, basebenzise khonalokho ndawonye. Ngokubona kwakho akusoze kufake na abantu engozini yegciwane lelo le-coronavirus?
Into esikhona nje kuthi singakahambi ngale endaweni zezo, singakakhulu lezambuzi khona akukhangele okwempuphu khonokho. Iyakuthola ukuthi indaba zempuphu lezi kuba levigoroni engayenzi. Ngathi kule vigoroni efana engayenziyo, uyathola ukuthi i-social distancing yakhona ekhulunywa ngayo leyo ukuthi sibikele umkhuhlane, ayisoze iyehlula ukuthi iphumelele, ngoba abantu abasoze be-maintain i-distance engangele 1 meter kumbe 2 meters, sebefuna impuphu bonke. So kulathesi sithi thina hayi, banokuthiwa impuphu ibuya iningi i-distribute ezindaweni ezijene. Sisikhangela-ke ngendlela lapha esihlezi ngayo eHwange lapha, hayi izambuzi, izambuzi eziningi lokuthi lama-communal toilets, siyashiya ama-communal toilets, izindlu eziningi ngama-one room, okutho ukuthi abantu bayahlala 21 days leku-one room. So ezempilakahle zazizwani ukuthi abantu bavikele umkhuhlane lo. Ye bayazama abezempilakahle, namhlanje kunje, namhlanje ngibabone bebhoda ngemota ele-P A 16 besaba ukuthi bekhuthaze abantu, becinisa abantu ngomkhuhlane lo e-COVID-19. Bayazama abezempilakahle kahle, kodwa amanye ama-areas hayi kathana kakhulu.
Lo ngumnumzana Lawrence Penpusha Moyo, isakhamuzi seHwange, sixoxela ecingweni ekhona le eHwange. ele-South Africa lona selilamalanga amabili kwaqala uhlelo lokuthi abantu bengaphumi ezindlini njengendlela yokunqanda inani labahlasele ligcikwane le-coronavirus ebeseliqansa mihla ngemihla. Kubikwa kubotshwe abantu abangamachumi amahlanu abangalandelanga isinqumo lesi, abanye njalo babonakale betshaywa kabuhlungu ngamasotsha. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ngingathi esitha kubona manje ukuthi abantu basaphuma kakhulu bona bethiye itolo nasemabhanga bayothatha imali ngoba njengoba ilobhanti kuyiqala nje bese kuthiwa emaphethelweni enyanga okusho ukuthi abantu abaningi bayahola-ke bahamba kakhulu ezimali zabo ukuze banelise ukuthi bathenge ukudla mhlawumpe badinge nezidingo zabo okufana nokuthi iningi labantu mhlawumpe-ke nelimele kade linganelisanga ukuthenga ngoba belingakatholi imali sazobukeka nayo iqhubeka kanti ke sasiye sabona iy'tolo ikakhulukazi ngolwesibili nangolwesithathu kuleli viki ngilapho eliqale khona eziningi zibuyeka zingathi ziphelelwa yimpahla ngoba nakho abantu kade bebatatazela bayothenga kodwa ma ubhekisisa ngayizolo ngoba sokuqalile kudanga kuye kathi kuyehla kancane izinga lokuphela kwezinto ey'tolo ngoba iy'tolo besezanelisile ukuthi zibuyisele impahla.
Sike sezwa ukubana bakhona abanye abasuke mhla kubikwa ukubana kuzathathwa amanyathelo wona lawa asethethwe belubhekise ekhaya eZimbabwe kodwa bathe bafika eBeitbridge bathola umngcele usuvaliwe. Uke wezwa yini abahlangane lodubo lolo?
Ukusuka kuthela ngolwesine khona kuzokuba ngolwesihlanu kusho ukuthi kuye kwaba khona ukugcwala kakhulu abantu emngceleni wasenesine sekuze kwabangela ukuthi ungqongqoshe wezasekhaya lapha udokotela u-Aaron Mtshamedi ahambele khona akhulumisane nabaseZimbabwe ukuthi bavumele abantu bedlule ngoba nabasezintabweni nabo bese bekhala nakho bethi cha abantu laba abafuna ukundlula lapho akukhona abantu nje kuphela baye eZimbabwe abanye bakhona ngabaya emazweni aphesheya njengaboZambia nabomalawi nakephikepo okusho ukuthi mayisikhathi sabo sibaphelele sokuthi imingcele yama emazivalwe labo bantu bazogcina bephelele eZimbabwe bese bethi basibambeke khona.
Sike sabona imfanekiso yamavidiyo amasotsha echaya abantu, ungasitshelani ngocuku lolu osilubone lusenzakala?
Sesike sabona mpela abantu beshaya lapha ngamasotsha mabethelakale bebuthele kumpe bephuza utywala ngoba utywala kwelapha e-South Africa nogwaya izinto ezizingiweyo ukuthi ngeke kuthengiswe ngalo sikhathi selamalanga.
Lo-ke ngumkhokheli wenhlanganiso yezivalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda. Sixoxela ecingweni ese-South Africa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlelwa mshweshwe, lamlela nampawa fowenbu.
Zithwele amaphaphu ngezandla izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus elizweni. Iningi lithi ukuswelakala kolwazi ngalo mkhuhlane kanye lemithi emaklinika sekudale ukuthi bahlale evalweni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi lezakhamizi lithi lesaba ukuthi lizakufa liphele du ngalo mkhuhlane osubulela abantu abazinkulungwane ezifika phosa amathumi amabili lasikhombisa 27,000 emhlabeni wonke jikelele. Unkosazana Siphathisi wenkalo esilikwe uthi bahlalele evalweni besesabela ukuqhamuka kwalo mkhuhlane esiqintini sabo.
Thina njengezakhamizi sethukile kakhulu ngalo mkhuhlane okuthiwa yikorona ngoba kusizwa kuthiwa kawelapheki, awulamuthi ongelatshwa ngawo. Njalo le kliniki lapho into sethu sawenzika ukuthi akulasizo ongaluthola khona ekliniki ngoba sikhuluma kunje ungaze ukutshaywa likhanda kumbe umntwana ashise uhambe ekliniki akulancedo ongaluthola. Pho-ke okungaze ukuthi lo mkhuhlane omkhulu kangaka ngendlela esikuzwa ngayo, njalo sisethuswa futhi ukuthi kufala abantu abalemali emazweni amakhulu khona ngapho pho thina sivele singelalutho kuyasethusa kakhulu.
Umnumzana Gibson Moyi isakhamuzi sentshene esabeleni seNswazi uthi basele bedidibele ngendlela lo mkhuhlane ovele ngayo. Uthi kakothole ulwazi olugcweleyo ngaleli gcikwane.
Ngingahlangani nabantu kakhulu abagcweleko kakhulu. Bonguzwa laphana bekhuluma ngawo. Kuthiwa kumele sihlale emakhaya lingayindawo. Sisabalala lokhu othiwa yi-AIDS andi. Lakho yaqala sayizwe lakhatshana. Sizwe likhatshana ukuthi esekumuva. Sabonela khonapha sokukhona. Abantu sebeselatshwa. So balokumangala nxa kuyathiwa amabhoda sevaliwe. Sekutheni sethusise kakhulu.
Unkosazana Santa Mabuya oyisakhamuzi esitezi la uthi yadingeka imfundiso ebanzi ngaleli gcikwane ikakhulu emakhaya.
Sicela uhulumende ekhiphe izisebenzi zakhe zihambe njengakhona ukukade kusenziwa kuhanjwa kubala abantu bebegcwele behamba door to door besibala la. Lakathesi kabambe door to door besifundisa ukuthi lizibambe so liyenze so ukuze liphephe lingayenza so. So nxa bengakwenzi koko kono thina ngapha emakhaya sizaphela asikwazi umbe bafundise edorobheni thina ngapha asila muntu osifundisayo.
Sixhumane lomnumzana Abraham Kiwane Beza yena odabuka emanxeleni entabazinduna oleminyaka okuzalwe ngamathuma esishiyagalolunye lambili othi uzulu kumele alandele izeluleko zabempilakahle ukuze aphephe kuleli gcikwane.
Lathi asifanele sibe ngamachapa nxa kulezi cwebiso esiziphiwayo ngamadokotela ngoba ingxenye babe sebebonde lapho umkhuhlane uyakhona ngoba sebayazivile ngamathesi abawenzileyo kulabo abaficane belakho. So kumele sihloniphe sizile sizile singadlali ngakho.
Umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi kusukela ngomvulo wonke umuntu kulele ukuzamela ahlale endlini yakhe njalo kakho ozavunyelwa ukubhotabhota okwensuku ezingamathumi amabili lanye ezilandelayo. Unkiwane uyalisekela leli nyathelo.
Lathi asifanele sibe ngamachapa nxa kulezi cwebiso esiziphiwayo ngamadokotela ngoba ingxenye babe sebebonde lapho umkhuhlane uyakhona ngoba sebayazivile ngamathesi abawenzileyo kulabo abaficane belakho. So kumele sihloniphe sizile sizile singadlali ngakho.
Abezempilakahle bathi bahlanu abatholakalela leli gciwane kuleli kwadoyedwa wafa njalo bakhuthaza uzulu ukuthi ageze izandla ngokuphela ngamanzi alesepha njalo ahlale emakhaya ukuze inqabele leli gciwane. Umasipala weGwanda bebhoda ngedolobho lamhlanje ntambama ekhuthaza abamabhizimusi ukuthi bavale uzulu wonke ayehlale ezindlini. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisebajawundeni eGwanda
ngubem.
Ke ngisebenzele emuva kancinyane ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga. Elingali tshona njani izilukani ndaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ngcobani Sithole igqwetha likamnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abane ababotshwa laye kobulawayo kodwa basiwa ejele leHarare.
Emavikini amabili adlulileyo ngingatholi ithuba lokuthi ngifike esikodweni esozweni lapho-ke engifike ngabona khona uba uMzaca njengoba siwasiswa kobulawayo hanjiswa esozweni eHarare Central eRimani. Ngifike ngaxoxwa layo ngendaba yayo kabani ngisathi ngane bengakatholi amaphepha awedeni ngakho-ke sengiwatholile amaphepha angikhona amakhulu indaba yakhe ithethe isikhathi eside njengoba sikwazi sonke ukuthi it took almost whole year sayise ngo-February sesaceda ngo-December ngakho-ke esengiwabalile amaphepha. Hhayi mina lapho enxa ngikukhangile ngibona kakhulu ukuthi hhayi inkosi yalahleka kakhulu ngakho-ke sesisiya-ke ukuthi sidila le ndaba lanaedeni engiwusamelelela okumqoka kahle-kahle yikuthi isikhathi sesingathi siba side njalo sesithwawa lakulo mkhuhlane osusuke wamemetheka kuyukuthi into esizasivalela nje ukuthi sizafika nini enkantolo siqoqisane labojaji ngendaba yokuthi baphume kuyukuthi bamelele i-atilia. I'm ready and good to go. So emalangeni amabili amathathu azayo actually ngathi siyafika ngemandi sizabe sesikwanyisile ukuthi siyazi ukuthi njengoba i-daily layo i-one of the urgent matters that we always talk about ukuthi bangasivumela yini ukuthi izwakale ngesikhathi sonyesa kuyukuthi nje lathi sesivalile emahhofisini sivalekela wona lo mkhuhlane ongamiyamemetheka kodwa nje siyakwanisa ukube sifika nje enkantolo siyakwenza imisebenzi yonaleyo.
Ye ungasitshela ukuthi kudaba lokubana umnumzana Ngulube wayengekho lapho kutshiswa imota lezo okuthiwa wazitshisa njalo lokuthi yena wayesemfeni baluthatha njani udaba lwakhona lapho beze befaka isinqumo sona
into lalamhla engani ndidingondo ngoba nxa ngithi ngiyakhangela umantshi wasuka wawukhangela ngendlela emthethweni wethu engekhoyo ngoba into eqakathekileyo yokuthi yena lowo onguye ongena enkantolo esitsho ukuthi into yenziwa kanje ngiyakufaka ngesilungu ngithi he who alleges must prove everything kule indaba akwenzakalanga njalo umantshi uthi umnumzana Ngulube kuyakhanya ukuthi waba semfene angithi la maphepha la awaplace before the court esithi i-evidence needs defense kuyavuma ukuthi they were authentic they were genuine but abe sesithi ividiyo le akhitshwa ngubaba umzaca kwakumele ibe nesikhathi meaning to say it was supposed to be in real time angazi ukuthi lapho uzama ukuthini ngoba thina sithi emthethweni he who alleges must prove so ubaba umzaca yena ngokwakhe kwakungamelanga aprove beyond that ngoba yena angavele akufake before the court kwaso kusokungumthuthiso okumele ukuthi athi this thing is not authentic angithi ngoba eyaninje angithi so angazi ukuthi wakuthatha njani kuyikuthi yinto nje lana endidingqondo and I am very confident ukuthi as we go to high court those issues are going to be dealt with had it been that the magistrate was saying ukuthi he is convicting him based on circumstantial evidence it was something else but he's not saying that you know it really baffles the mind but anyway we've got the opportunity to go to high court and deal with that thing we have got a strong case I strongly believe
manje kodwa yena wathi umthole enjani ube ngumuntu ophile kahle na
indoda iqinile indoda ezimiseleyo into engani yangethusa ukuthi ngamthole sithi wayekwazi ukuthi umantshi angenza khona okwakwenzile engingazi ukuthi wayekuthathana kodwa kwangethusa mbijani kodwa wayekwakutshoyo so ngumuntu owade ezimisele ukuthi hayi the road ahead of him is going through prison
sike sezwa ukubana isizathu sokubana yena labanye bakhe ababevalelwe ndawonye basuswe kobulawayo ikuthi impilo yabo yayisengozini like lakucubungula yini lokhu ukuthi kathi ingozi yakhona yayizavela ngaphi umuntu esejele
hayi ngumuntu nje oyabebhuka akahlekahle ngumuntu odelelayo ngayisitsho njani ngoba kambe shiwa ngingangena ejele nami ingozi yanina indlela nje yokuthi bamthunduveze ngoba ngale lapha khona izihlobo zakhe ikho lapha ezingekhoyo khona ngapha kube labantu abamvakathelayo kube labangane abamvakathelayo ngale nje siyabe sifikile nje nxa sihambele khona angiboni ukuthi kulo msoco nje khonokho okutshiwoyo
siyabonga kakhulu ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga abalaleli ingoba nisitholeyile ibizo lami ngomncube Atoni
hayi lathi sibonge Loge ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likamnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abahlanu ababotshwa kobulawayo basuswa basiwa eHarare ebesixoxela ebuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sicubungula ukuthi abathengisa esitaladeni basebenza njani ngesikhathi se-coronavirus. Sixoxa loNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Sikhuthaza ukuthi ngabahlala lamanzi. Wegeza izandla wegeza lamafutha abo especially laba abathengisa amafutha bebayagezisa so sikhantaza sicela lo city council ukuthi ehlale esinike amabhawuza kumbe nevula izimpompi zakhe amanzi ebe khona ebe available then sibe sesikhuluma ngokuthi amapolisa akakwazi kathatha iresponsibility yokufundisa abantu behambe bebatshele kuhle kuhle ngezitrade ukuthi abantu bengabuthandi nothi ukuthi bebachaye ngezemvuvu so siyakhuthaza ukuthi la uhulumeni kafundise amapolice abo khona abantu abachaya abangogogo
abantu abachaya ngabazukulu babona laba bagogo labo bona laba abachaya abantu bakhuliswa ngemali evending so ngabayekele ukwenza konoko ngababe lesikhathi sokufundisana labantu kube lama flyers aphumayo abhodayo sananzela ukuthi amavendors amaningi kawala ma WhatsApp la ukuphuma khona information yona le kabala ma TV ukuthi bathona bebukele kuphuma yona le information so umuntu lo muntu kumele kube lento ayiphiwayo mbene lugwalo kumbeni kuyini okutshenisayo kube nama adbana la
nxa kuyikuthi abanye abathengisayo babochiwe basiwa ngapi njalo kwenzakalani kumpahla zabo
ababothwayo nxa bethengisa bahanjiswa edrill bengabothwa ngumpholisa wesithi council iyabathatha ngeroli yabo beyithiwe edrill konke nempahla zabo beyifayinda khona ngale impahla ziyasala bona ngokwabo amapholisa bathi bayenza i-auction kodwa akasizange sinxuswe kuyo i-auction ikuthi umuntu nxa ezethathelwe wabhadala ifayindi okunye vele okwabesosengqondweni yakhe ukuthi sefuna ukuyaqhubekela phambili ngebhizinisi edinga esinye istaff so ukuthi lokho okusalayo basala bezenzelana amapholisa kumbeni basala beyenzane kodwa esikwaziyo ukuthi kwesinye isikhathi sasibone ntambama bona amapholisa zabephuma bethwele ama-paperback singazi ukuthi baye bethengile ku-auction ukuthi i-auction le ngeyabo azake siyibone ifakwa ku-public so siyakhuthaza ukuthi lakho kwakuphume ku-public ukuthi hhayi kuthethwa impahla ezinje i-auction ngesikhathi ezingaka okwezokuthi laba bantu abafisayo labo bona laba abathethelweyo ukuthi beyithenga nge-cheaper price bebuyele futhi emgwaqweni so yikho esingathi sikhala ngakho futhi njengama-venders ukuthi i-auction leyo ibe segcekeni
manje abathengisa ezitaladini bengazivikela njani ekuhlukuluzweni
siyakhuthaza thina ama-members ethu wonke sihlala silabo sibese sifundisana labo siyabakhuthaza labo ukuthi kabajoyine inhlanganiso kababe ngama-members bebe ngama-active members kabakhulume izinto zabo ezibakhluphayo enhlanganisweni okwezokuthi lathi sesihambisa kumbeni labo futhi kulama-committees akhona kuma-ward abo labo bekwanisa ukuthi bezihambisela iy'hlupho zabo eza ku-city council or kuma-councillors kuma-MPs okwezokuthi kulungiswa kungabe kulungiswa njalo siba lama-trainings esiwayenzayo khathesi sile-financial business training esiyenzayo okuthi ama-members ethu siyafundisa ukuthi how to run ama-business abo bebambe njani izimali zabo beyenze njani lakhona lokhu kwama-bylaws e-city council sihlala sibafundisa ngawo ozo ama-bylaws angkhona engakaphumi ngiceke ukuthi sikwazi ukuthi vele silandela wapi esilokhu salandela ngamadala but still sisebenzela nawo uhle le council siyayifuqa layo labo besifuqa ukwenza ukuthi lathi sisebenze kuhle ubulawayo wethu laye ebe ngohlanzekileyo so konke khona lokhu sihlala silabo ama-venders on the ground sikhuluma lawo ngoba lathi singama-venders siku-ground siyabe sifundisana sibonisana ngakho konke
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga sithandekile Mhlanga ngakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwalamhlanje ugatsha lwezempilakahle luthi sekulabantu abayisikhombisa 7 asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni ilizwe limatasatasa uzulu edinga ukungamphilisa kwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo lapho okuyabe kungahanjwa mahlayana ezitaladeni silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalekisayo nguChris Gande lilazo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
This is VOA News via